Iwiti ande dambiri simu sa Minister of Foreign Affairs andidira and International Trade. Mandate yangu ili clear pakuti basa rangu ndire kuwaka ukama, kuchengeteza ukama, kana kuti kuwakikiza kana kwa kusipo. Asi auto kubuda paso imo momo, tinofana kuona kuti mario kunze yawe yao Mzimbabwe. Tinofana kuona kuti tawata seti wa mamakes anofana nga okutengesera zulo zedu kwa kuna huko Zimbabwe. So la kuitra kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndicho kuti tura kuti ma tourist akwanise kuya ku Zimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu tu, tinoda kuwaka ukama ipapapo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Matipa nezviri chechipiri ndeche
ndati chokutanga kuwakidza ukama,
right,
na vese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu upfumi hwenyika kuti vanhu vagarike muno Muzimbabwe.
Kutizana kweZimbabwe nedzimwe nyika zhinji kwanga kusina kunyatsomira zvakanaka, muchazvigadzirisa sei?
Ndo zvinobva pakuti iko zvino kana taakutaurirana nenyika dzese dzepasi pano, mukuru wehurumende yedu vapresident Nangagwa vakataura painauguration yavo paspeech yavo yekutanga kuti toda kuvakidzana nemhuri dzese dzenyika pasi rese. Uyezve kana tadaro tinoda kuti tikwanise kuti kuupfumi kana kuti kwatingati isisu kudyidzana paupfumi kwene dzimwe nyika zvitange kunge zviri zvapamusoro, izvemhando yapamusoro kwete zvazviri iko zvino.
Kana tikatarisa kunyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, muchazvigadzirisa sei sezvo zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka?
Izvi zvokutengeserana kunze nedzimwe nyika, kana zviri nyaya dzokuti vanhu vaunze mari dzavo muZimbabwe, hurumende yeZimbabwe iriko iko zvino yakugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vese vapasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muZimbabwe. Uyezve kana vaunza mari dzavo muZimbabwe, mari dzavo dzinge dzakachengetedzeka.
Ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemhakai?
Chokutanga ndechekuti isusu tiri nhengo yenyika dzeSADC. Saka SADC ndo nhengo dzakakosha, zvichioenda kuAfrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma dzivakidzane nadzo.